Vachitura mutongo nhasi mutongi wedare muchinoi vaFelix Mawadza vati vamuriswa havana mhosva yekuba pamwe nekuwanikwa vaine zvombo zvitanhatu papurazi ravo reSpring pedyo neguta reKaroi. VaMawadza vati hurumende haifanirwe kuvimba nemufakazi wevaimbove mushandi wavamuriswa vaState Fine Mashiri sezvo ivo vaipomerwa pamwe navamuriswa panyaya iyi. Vati dare rarasa ufakazi hwavamashiri zviri pamutemo sezvo mutemo uri pachena kuti ufakazi hwemunhu achipomera munhu waaifungidzirwa kuti akapara mhosva naye haufanirwe kutambirwa nematare. Izvi vanoti zvabva zvasiya hurumende isina humbo hunosungirira vamuriswa panyaya iyi. Vachitaura mushure mekuwanikwa vasina mhosva, vamuriswa vati mutongo uyu unoratidza kuti matare dzemhosva vachiri kuita basa ravo nemazvo.
Ndinotenda nekutonga kwaita dare, zvinoratidza kuti panga pasina nyaya. And asi zvinorwadza ndezvekuti ndagara ndichipinda matare pasina nyaya, ndingopomerwa nyaya akasikwe kutanga and handifunge ndigoko kupedzisira. Asi kwakusvika kunyanya kana tichipinda mutambo wepolitics nemaelections ariko aya, zvinenge zvakuita kunge kutamba nemunhu, kutamba nemasimba ehurumende.
Izvi zvatsigirwa negweta ravamuriswa vamusindo hungwe avo vati hurumende yanga ichingombiridza nyaya pasina.
Sekutaura kwatakaita kubva pekutanga, nyaya iyi yanga iri nyaya yekungoumbiridza. State yanga isina nyaya zvamuchose, papasina kana evidence. Evidence yese yakabuda mucourt yaitotendeka kuno umwe munhu asiri vamuriswa. Takazvitaura kubva pekutanga kuti zvingori zvepolitical victimization. Asi zvisinei, zvinoratidza kuti justice delivery system yedu ichiri mhenyu. Tinogutsikana neoutcome yabuda iyi, justice has been done.
Vamuriswa vachinopodza mapurisa kuti vasashandiswe nevanoita zvematongerwo enyika sezvo zvichisvibisa zita renyika.
Kuti mapurisa anosungwa ngavasashandiswa nemapoliticians, nekuti hazviite kuti even basa ravo ringe riri right. Vakaona nyaya dzangu dzese dzavaunza kumatare, ndagara ndichimhosva dzichiraswa. Saka zvauda kuti vazviongorore kuti vari kugadzirisa nyika here kana kuti vari kupunza nyika, nekuti mapoliticians vane maagenda zvakasiyana-siyana. Ende zvinofanira kudzidzisa mapoliticians kuti tikaramba tichidai tiri kushatisa zita renyika yedu, nekuti munhu wese ane kodzero yake.
Vamuriswa vanga vachipomerwa mhosva yekuba zvombo zvitanhatu kumhangura papurazi reSamaiu muna 2007 vakaenda nazvo kupurazi ravo uko vaizvichengeta. Asi vamuriswa vanga vachiramba nyaya idzi vachiti vanhu vezvematongerwo enyika vakabuda nenyaya dzekunyepa. Vamuriswa vari kukwikwidza musarudzo yebi election iri kuitwa kuHurungwe West uko kuri kuitika mhirizhonga. Vose vanofungidzirwa kuti vanotsigira vamuriswa vari kuoneswa chitsvuku nenhengo dzezanu PF. Izvi zvinotevera kurudziro yakaitwa negurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo yekuti vose vanotsigira vamuriswa vadzingwe mudunhu iri. Mashoko avachombo ari kuchoropodzwa zvikuru nemasangano anoona nezvekodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chiguriwa.